Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati peana chiremba nehurumende zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Kunyanya-nyanya panguva yatiri inoiyi yechisimusi inosanganiswa nematsaona inosanganisa nekuti vanhu vanokwanisa kusangana neurwere asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumapuraivhete kuti vanobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora mwoyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid, avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai rachigadziriswa nekuchimbidza nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba, vanhu vari kufira mudzimba nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zvepuraivhete kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwo enyika vaye vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze. Veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze. Saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko.
Asi semaonero enyu, bhajeti rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda?
Bhajeti harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya, bhajeti iri kupihwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration inoti izvo hurumende dzemuAfrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano. Zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa. Kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba, imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu. Mishonga hakuna, mishina yacho hakuna, iye zvinezvi kana magravhu chaiwo ekushandisa hakuna.